ja, oh my God. Zvinorodza mwizwa kuya sina mare hangover. Mari ndema problems dai mama sofa. Ndina chandinacho pa magore ndachofa. Ndine depression that's why I can't stay sober. Now I'm thinking my future is dark. Pamwe ndemunyama da kugezwa ndilaki. Patience pezinga ndine patience wani. Dzimu wape kaviri ngambondipoka wani. Ndinakata seiko. Ndinakata seiko.
Why?